madzishe nemazabhuku aya anonzi ari kuudza vanhu kumaruwa kuti vavhotore mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika ichaitwa mwedzi unouya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development vabvatondamuti vanoti sangano ravo tirikugashira zvinyunyuto zuva nezuva kubva munzvimbo dzakaita sezaka chirimwe nezvi Bikita neGutu. Varamusi vanoti zvekuitwa nemadzidzo izvi kuzvidza dare redzimhosva uye zvinoratidza kuti munyika mune vamwe vasingatevedzeri mutemo uye pasina zvavanoita.
Hongu tiri kusangana nemashoko akadero kuti madzishe ari kushungurudza vanhu, ari kuvaudza kuti vapfotere mutungamiriri wei varipo iko zvino weZANU PF waMnangagwa. Vari kutoita maslogan vanoungana vanhu masugana akafanana nekuti ideas what my vote vachikurudzira wagari kuti vange vachivhotera musangano weZANU PF. Zvinhu kutishungurudza nekuti mavhiki ava mashoma pfuura dare rakapa mutongo wekuti madzishe hafanira kuwanikwa achipindira mune zvekuita nezvematongero enyika kana kuva nebato ravanorerekera kwariri ravanokambenera. Saka tiri kushaya kuti sei vasiri kuteerera dare zvarakareva.
Nhengo yemasvingo Women's Forum amai sungano zvarebwa nashe vanoti zviri kuitwa nemadzise zvinobudisa pachena kuti sarudzo hadzizoitwa zvakasungunuka sezviri kuvinzwa nemutungamiriri wenyika.
Isu semasvingo Women's Forum takatotambirawo makomplaini iwayo kubva kumarural areas kwakawanda somunongedzo kumwe kwanaveza nekuwadhi 33 zviri kutotaurwa izvozvo kuti munofanira kuvhotera ED. Vakutotendera vachitaura High Court yakadeclare kuti madzishe even constitution madzishe hafani kutsigira any political party, but tiri kuzviona kuti zviri kutoramba zvichiindirira mberi ende zvinototipa kushushikana kuti kana zvichida ita izvezvi hapana free and fair election. Tinotarisira kuti dai ivo vamunangagwa vazvitaura kumadzishe kuti rusataura izvozvo hazvitenderwi, nokuti kutaura kwehigh court nokuzoitwa kuita implementation yezvataurwa zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka zvinongoda chete kuti paite political will yokuti vanotungamira mapolitical parties vati madzishe musatitsigira, isu tina vatsigiri vedu nechekare, zvinobva zvaita zvakanaka.
Dare repamusoro rakapa mutongo kaviri mwedzi wapfuura kumutungamiriri wemadzishe munyika ise Fortune Charumbira kuti vasapindire mune zvematongerwo enyika uye vakapiwa mazuva manomwe ekuti vakumbirire nyika ruregerero mumapepanhau. Asi vacharumbira avo vakange vabuda pachena pane mumwe musangano kuti madzishe achatsigira ZANU PF sarudzo gore rino havasati vakumbira ruregerero nanhasi. Vacharumbira vakanga vaendeswa kudare repamusoro nemutungamiriri wemubatanidzwa wecoalition of democrats vaelton mangoma pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reelection resource center kana kuti erc. Gweta rinoshandira masvingo vaomen mafa anoti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika kusanganisira mutungamiriri wenyika, nokudare madzidzi anozvidza dare anofanira kusungwa oendeswa kujeri.
Maramba mutemo unotaurwa iwo kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo yatinoti rule of law. President haasi pamusoro pemutemo, madzishe haasi pamusoro pemutemo. Saka upi neupi kana dare repamusoro oro dare ripi zvaro ragura nyaya, munhu usafanira kutevedza zvakugwa nedare iroro. Kana pazoonekwa zvekuti hausi kutevedza zvakagugwa nedare kazvakarambidzwa nedare, pane yatinoti contempt of court, criminal offense. Munhu yafanira kuti hapana umbo hwekuti zveshuwa pane dare rakagura zvarakagura, asi waindirira mberi aita zvakarambidzwa nedare aitinoiti contempt of court. Munhu yafanira kutoprosecutiwa, fanira kuti advocate munhu urienda uchi urienda kujere. Sati zvese zviri kuita zvekuti vachigura mutemo machifi, aiwa mapurisa afanira kusunga vanhu voenda kumatare edzimhosva.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabuda vachinyutira vacharumbira nemadzishe kubudikidza nemashoko avaita paTwitter vachiti vamunangagwa vana kusiyana neaimbwa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Avo vanoti vaizvidza mitongo yematare edzimhosva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remadzishe pamwe nematabhuku panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Ganzi Maramba.